Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 21, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 151. Apex Council inoti ichakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti musangano wezvemihoro yevashandi uchaitwa riini. Sangano reSouthern African Catholic Bishops Conference rinoti riri kutsigira mabhishopu emuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 151, zvichitevera kufa kwemumwe munhu nezuro mudunhu remasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine 945. Nezuro vanhu vanoita 102 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 28 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine 15 vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine 25, 4,525. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti richakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti ichasangana naro riini kuti vazeye nyaya dzemihoro yevashandi. Sangano iri rinoti rakapedzisira kuita musangano nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council muna Kubvumbi, apo vaimirira hurumende munhaurirano idzi vakavimbisa vaimirira vashandi kuti vaizosangana zvekare mushure memasvondo maviri, vachiti vaida kumbotanga vazivisa vakuru vavo mafambiro akange aita musangano. Mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vanoti vashandi vari kukachamadzwa kunzwa kuti vamwe vakuru muhurumende vari kuti nhaurirano dzemihoro dziri kufamba zvakanaka ipo pasina chiripo. Vamushangu vanoti kunyarara kwehurumende mucherechedzo wekuti hurumende yakanyepera vashandi vayo, uye haisi kuda kutaura navo pamusoro pezvichemo zvavo zvinosanganisira kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekuAmerica. Apex Council iri kukumbirawo musangano wechimbi chimbi negurukota rezvevashandi, gurukota rezvemari pamwe nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudla. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima pamwe negurukota rezvemari vaMuturi Ncube kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamushangu kuti tinzwe zvizhinji.
Isu tinotevedzera zvinhu zvetinofunga ndogwara rakanaka rekukurukurirana risina mhirizhonga mukati. Ivo vogara vapa, isu gara pasi tokurukura vashandi nevashandiri. Asi tinoti tikanyora matsamba ekukumbira misangano iyoyo takanyora tsamba kumukuru anoona nezve hurukuro wekuNJNC haida kupindurwa. Takanyora tsamba kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende haina kupindurwa. Tinotozongonzwa dzavanhau kuti pane hurukuro dziri kuenderera mberi dzevashandi vehurumende nevashandiri. Isu toshaiwa kuti dziri kuitwa nanani. Isu takangogara kudzimba tisina kana kumboudzwa uye tichingoyaura nenhamo. Saka zvazvakanaka kuti petinotaura nhau dzedu dzinge dzichienderera mberi. Hatizivi pamwe kuda pane kusachitsana kwemashoko. Pakagurika kufamba kwemashoko pakati pegurukota rezvemari negurukota rezvevashandi nezivashandi vacho. Zvinova zvinhu zvetoti dei tambo idzodzo dzasunganidzwa vanhu vakwanisa kukakata tambo imwe chete tiri panzvimbo imwe chete tichitaurana zvinhu zvinofamba panguva imwe chete. Pane kuti tinonzwa kuti ava vanoti tiri kuita hurukuro, isu tiri kuyaura nenhamo tiri kumba. Sarosva kuti hurukuro dzena dziri kuitwa nanani. Saka zvinhu zvinogona kusumudza ganda redu repahuma izvozvo.
Chii chikuru chamuri kuda kuti chikurukurwe kunhaurirano idzi?
Taita dambudziko guru pano rokuti mari yetinohora haichatenga zvachose. Yangova mari inokwanisa kutengera vana mazepe nezviwitsi. Kuti tichi chingaita kurarama nemari iyoyo zvakaoma. Mushure mekunge tapedzisira kuita musangano muna kubvumbi tikavimbisana nevanomirira hurumende kuti ivo vachadzoka mushure mumasvondo maviri vachinge vambobvunzwa kuvakuru vavo. Isu takangoramba takati yanzira tikati aiwa regai tisarudze nzira yakanaka yenhaurirano tisingazivi kuti kwainge kuri kungozviparira kwega kwega. Hatina kuzomboona vachidzoka nemhinduro kuti izvo zvichemo zvedu zvatakanga taisa kuhurumende zvakatambirwa here zvokuti dei vatipawo mari yekunze inotenga uye kuti tionane pamusoro pokuti mari yedu yachona iwedzerwe ibve payakanga iri. Hatidizivi kuti tingabvuma here kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvatakapiwa zvakanga zviri zvokuti vharira panze penhaurirano. Isu hatidi kuvimba izvozvo, tinongovimba kungoti nhaurirano dzainge dziri dzo dzaifanira kunge dzichitanga mberi todzotera kumashure nezvimwe zvese zvinenge zviripo kunyange zvazvo vanhu vambowanawo nzvimbo yekuti vakwanise kutaurirana.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remabhishopu eRoma kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Catholic Bishops Conference rinoti riri kutsigira mabhishopu emuZimbabwe ayo otukirirwa nokunyomwa nehurumende mushure mekunge vanyora tsamba kuhurumende vachinyunyuta nenyaya yavanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu neuori munyika. Mabhishopu emudunhu aya anoti ari kushishikana neudzvanyiriri hwoitwa nehurumende yeZimbabwe. Vativo zvakaitwa nemabhishopu emuZimbabwe ndizvo chaizvo nekuti vanhu vanoda kunzwa inzwi neshoko rekurudziro munguva yakaoma. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vari kuramba kuti munyika mune matambudziko vachiti vechechi vari kuda kupesvedzera mhirizhonga. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzavo vatori venhau muHarare nechitatu kuti veRoman Catholic vari kungotaura zvisina umbowo.
The government knows that the Catholic bishops have made a conscious decision to avoid direct engagement, opting instead for grandstanding and what amounts to politically motivated mudslinging. And you recall that in his inauguration address to the nation in November 2017, His Excellency President E.D. Mnangagwa identified the fight against corruption as one of the main objectives of his administration.
Che kuyakuzotaura nehurumende mune zvakanaka. Mabhishopu eRoman Catholic aya afunga zvekurova bembera kuti anyatsopiwe manyawi nevamwe kunzoko. Isu tinogona kuti tipinde mugakava navo tichikandirana makobvu nematete, asi tasarudza yedu nzira yekuti tivaudze mune zvakanaka. Panyaya yeuori yavari kutaurai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatotaura kare kubva zvavakatora mhiko muna 2017 kuti vakazvipira kuti varwise nyaya dzeuori munyika.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro. Asi munyori mkuru wesangano re Zimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vauza Blessing Zulu we Studio 7 kuti vanotsigira zvakatorwa nemabishop eRoma.
Ndofunga vararo kuti kunetsana harisiro Blessing. Zvakaitika ndezvekuti mabishop vakanyora gwaro ravainyunyuta zvinhu zvavanofunga kuti zvinofanira kugadzigwa nehurumende. Saka mashoko akazobuda ehurumende achiverengwa namai mutsvangwa haana kupindura nyaya dzanga dzasumudziwa nemabhishopi, anga ava mashoko akanangana nemunhu mumwe chete, Archbishop Ndlovu. So ndofunga pakarasika mukana wokuti vanhu vaite engage on the issues dzaiva dzareiziwa.
Asika mai mutsvangwa ari kuti vemakereka veRoman Catholic vari kuda kupesvedzera mhirizhonga uye kupidigurwa kwehurumende.
Kunyangwe panguva yaIan Smith aingofunga kuti machechi anoda kupidigura hurumende. Nyaya iripo ndeyekuti ngatigadzirei zvinhu zvarehwa nemabhishopi, nokuti zvinhu zvinogadzirika. Dai kwava kuchinzi mabhishopi vakanyora kuti hurumende iyi ngaibve, sezvinotaura vamwe vachiita, zvingadai zvichifambirana nemashoko iwavo. But mabishop ari kureiza maissues anoti aya ndo anofanira kugadzigwa.
Saka hurumende iri kuti iri ibasa revanoita zvematongerwo enyika, mabishop ngavazive zvemweya.
Zulu kana tiverenga Bhaibheri redu rinoti iro Jesu Kristu akauya kuti vanhu vave noupenyu uyezve kuti vave noupenyu hwakazara. Chechi basa rayo panyika harisiro kungogadzirira kuti vanhu vainde kudenga, ndeyokugadzira kuti vanhu vararame denga pano panyika. Ndosaka vachinamata kuti ngakuitwe kuda kwaMwari panyika sezvakunoitwa kudenga. Nenyaya yekuti upenyu hwevanhu hunofanira kukosheswa, kwete kana vafa but vachiri vapenyu vari pano panyika.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu we Studio 7. Nezuro zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvakafamba makumi matanhatu emakilomita kubva kuJohannesburg kusvika kumahofisi emutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa kuPretoria kuti vavatambidze gwaro rekuvakurudzira kuti vabatsire mukugadziriswa kwezvinhu muZimbabwe. Sachigaro weMDC Alliance muSouth Africa vaTrust Ndlovu vanoti vanhu vakafamba rwendo urwu netsoka vanoda kuti vaRamaphosa vashandise masimba avo kuti African Union igadzirise pamwe chete nokumisa kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Chirongwa chedu chaichiri chokuratidzira kuvakuru vanotungamirira SADC neAU. Saka tatichida kuti mukufamba kwedu tatichitira kuti titaridzire kuti chimire chekuZimbabwe, maomero akaita zvinhu kuZimbabwe zvitaura kuti nyaya yemararamiro avanhu, vanhu vari kutambura, vari kurarama pasi pechimiro chisingaiti chinorwadza. Saka tachida kuti zvese izvi zvizikanwe.
Sivandlovu, hurumende pamwe chete neZANUPF vanoti muZimbabwe hamuna dambudziko.
Aiwa zveuko kuita kwomunhu munoziva kuti chero mbavha mbavha zhinji hadzibvumi kuti dzine dzakaba. Mukaibvunza mbavha yasungwa inoti aiwa, vanoti ndakaba chero yakaba. Zimbabwe nevakuru veZimbabwe vehurumende iya vanozviziva kuti kune dambudziko munyika muya.
Manosvika papi pamama Kananga?
Union building chaipo tangozongoti wetarehwa netime, vakuru vakati aiwa hazvichaiti kuti titore mumerendamu yenyu nguva dzino munhu hwava usiku uyezve kune deadline yecefew chamungaita kutotumira kuemail yedu. Asi tino vakuru vanoti vanoaccepta, vanoappreciata sacrifice yanoita.
Mamwe mapato angariko kuti masangano angaribo mukuratidzira uku akaita sapi
kore vanhu vesivil society wozvavo asi tazvisisai kuti hatina kuda kuti tive navanhu vakawanda nokuda kwenyaya yelockdown tatitite vashoma.
Saka kubva panapa makatarisa kumberi uku moita sei nenyaya iyi?
Tisharamba tichisa pressure kutongi wekuZimbabwe through Sadik through tichangoramba tichitatizira tichichema chema inyaya yekuti kana ushirwa hwendo haizivi kuti kana kuti ushirwa nomunhu haizivi kuti chibhakera chichauyisa munhu kana chichapedza munhu ndechiti unongoramba uchikopesera sembosen.
Avo vange vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reSouth Africa vaTrustin Ndlovu vari parunhare kuJohannesburg neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette mabanga neva mabhizimisi vari kuramba kuti pane zvavakakanganisa mukupa vashandi vehurumende mari dzavo dzemadhora ekuAmerica avakapiwa nehurumende kuti vabatsirike panguva ino yekurwisana nechirwere cheCOVID-19 vachiti basa ravo nderekungotambidza zvavanenge vapiwa kuvaridzi vazvo. Mukroniko, mutevedzeri womutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vanokurudzira vakoti nevanachiremba kuti vadzokere kumabasa kunoponesa varwere hurumende ichigadzirisa zvichemo zvavo. MuDaily News, varayiridzi vanoshora danho riri kuda kutorwa nehurumende rekuti vana vechikoro vegrade 7, form 4 neform 6 vanyore bvunzo dzavo gore rino vachiti vadzidzi ava vakangopinda muchikoro kwemwedzi mitatu gore rino nekuda kwecoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kase mamukase vashamarire vestudio 7 wana Blessing Zulu taronoka wande Mike Hove Jonga kandemire. Ndini Patrick Togarepi ndiri pa Pretoria apa. Ndine mubvunzo 1 wandoda kubvunza kuvakuru veZANU-PF nechikwata chavo chese ichi chiri kutonga ichi chinoonesa nechekungoti tikangoita chete muonero wakaita se wakasiyana newavo wakutonzi takusponzwa nemawesi dai taisponzwa tichitambura kudai here tiri munyika dzekutambura kudai kwete. Ngavateerera vamunanga kwakavimbisa vakati ini ndichava munhu anoteerera bati ha zvaramba munhu wese arongochema kuti muri kutorwa kodzero dzevanhu bati vanenge vachiti hakuna saka zvinorevei.
Makadiko paStudio 7 apo, ini ndiitwa Apostle paRustenburg South Africa. Ndoda kutaura muno nyaya yaBeatrice Mthethwa uyo. ZANU-PF inomuziva kuti igweta rine mbiri zvekuti haakundikane munyaya zhinji. Munhu anoziva zvaanoita saka vari kumurwisa kuti arege kumirira vanhu vakasungwawo nenyaya yekuziva kuti vanoziva kuti iyo magweta avo haagona kumisidzana navo bati zvoga zvinongotaridza kuti Munangagwa zvamuremera ndosaka aakuita zvose zvaakuita izvo. Takaita miseki patakabvisa mugabo uya angatori beta takatengesa redhiyo tichitenga ngoma hapana nyaya pane mudhara uyo wamunoti Munangagwa uyo tsvagewo zvimwe zviri nani zvedu ndatenda zvangu.
Maswera sewa na mkuma wandele ni wamo ose kustudio 7 indoda angu kungo taura pa msoro pa president Mnangagwa ni wamo wawewe ZANU-PF kutukutaura kwao vachingo oposa chese cha taurwa kuzivari kumbunyikiza varikuruwa wanu varikuita siyei zvinhu zvese izvi vari kuramba ukatarisa ike zvino president Mnangagwa taitarisira kuti semaminista akatadza kutaura ivo vachataura zvine musoro vanotowedzera ivo kunyanya kurasika ava vamunoti vamunangagwa ava sarudzo idzo vakadzihwina here kana kuti ndedzekuriga asi dai vakadzihwina vaifanira kunzwisisa kuti vanhu ava vakavavhotera vanhu asi nekuti havana kuhwina sarudzo vari kumbunyikidza kodzero dzavanhu ndo maonero andava kutoita kana ndiri siyena hangu inini uyu munhu haana kuvhoterwa navanhu. Ndini Jeff ndiri kuno
apo pa Studio 7 makasimba here vashamarari bese nevatereri ve Studio 7. Hai ndiri padambudziko ne ZANPF. ZANPF inongoda vanhu vanoisapota chete. Kwangotaura chete kuti ZANPF yakanganisa pa utonza we are kutengwa neve ma Western country chiri movana vana America. Saka zvotoda kuti utoisapota ndokuti utokurudzira huoro wavari kuita munyika. Manjai wakana. Tachema naye ZANPF. Tachema naye zvisingaiti ZANPF hatitombodikana nekuiona. Vari kuzviti vakahwina vakavhote kwanani. Ari kuti akavhotera ZANPF ndiani. Ende 2023 yacho vakahwina futi. Handina shuwa kuti nchero ni pandiripo pano ndikadzoke ndikavhota futi. Zviri nanditogara ndakadaizvo. Ndoiti wagandanga ndiri paMpumalanga.
Makadi pa Studio 7 apa na mukoma hwande nevamwe vose vashamarari. Kuno isu tinofara chaizvo. Inini ndinorwadzikanawo nemunhu uyo. Munhu anonzi Mugwadu. Inini Mugwadu uyo dai zvaibvira zviya zviya. Musati unzirawo zvevana Mugwadu vanhu vakaita sava pamhepo kuti vauya vazotaura. Vanotaura zviro zvinorwadza moyo kana vachitaura kuti Zimbabwe vanhu vakagara zvakanaka, hakuna vanhu vari kurohwa, hakuna vanhu vari kuurawa, hakuna vanhu vari kusungwa. Handizivi kuti Mugwadu uyu uri kugare mumvura here kana kuti unogara mubako uchitya kuti usaona zviri kuitika munyika yaari kugara. Ndaikumbirisawo kuti musaunza munhu wakaita seuyu paStudio 7 because unotaura zviro zvinoita kuti misodzi yevamwe vanhu iyerere. Ndatenda hangu, ndini Amos Moyo, ndiri paSouth Africa.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nasi vatambira zviri pamutemo kudomwa kwavakaitwa nebato ravo. Izvi zvaitika kumusangano mukuru wekusarudza achamirira bato iri waitwa nhasi kumusangano weDemocratic Convention uyo waitwa kekutanga padande mutande reInternet pamusoro pedenda reCOVID-19. Muzvinafundo Moses Rumano vari muno muAmerica vanoti vakatarisira kuti vaBiden vachataura zvinobatanidza nyika uye urongwa hwavo hwekuburitsa nyika yeAmerica mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino pasi peutongi hwavaDonald Trump. VaBiden vari kukupidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo dzichaitwa muna Mbudzi musi wa3. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Moses Rumano.
Ndinofungidzira kuti waJoe Biden wachataura pamusoro pekuda kubatanidza nyika yeUnited States of America. Zvinobatsira kuti watema, wachena nevanobva kunzvimbo dzakasiyana wawe wari pamwe chete wachida nyika yavo munguva yesarudzo yauyayo iye kuti wagosarudzwa nevanhu. Ndinovimba kuti ndo zvavachanga vachitaura.
Tinoona zvakare kuti vaJoe Biden takaona vachisarudza amai Kamala Harris semumwe achange achivatevedzera. Munoona izvi zvichibatsira here kuti vazowanawo mavhoti emadzimai nevamwewo?
Ndinoona zvichibatsira chaizvo nekuti nyika yeAmerica yenge iri kunetseka nenyaya yerusarura ganda pekuti watema wari kushungurudzwa vamwe vachiurayiwa. Saka kuti wane mutedzeri wavo ari mudzimai uye ari mutema ndinoona kuti zvichabatsira kuna vanhu vazhinji vasiri kufarira ba hutongi hwa Trump hwehumbimbindoga hunopa kuti vanhu vapesane uye vanhu vaparadzane vari venyika imwe chete. Ndinofungidzira kuti waBiden wachabudirira musarudzo iyi nekuti vanhu vazhinji vari kufara nekuti pane munhu mutema uye wechidzimai anenge akamiriririrawo mapato kana kuti vanhu vagara vasina makodzero dzakawanda muno muAmerica.
Asi tinoona zvakare kuti ivo vaDonald Trump pari zvino vari kuedza kutsvaga rutsigiro panguva iyo maDemocrats ari kuitawo gungano ravo reconvention riri kuitwa padandemutande. Munoona zvichizovabatsira here izvi vaTrump?
Kuitawo kwekuti munhu kutsvaga uta nemugate munhu ashaya ari kuziva kuti hazvina kumira zvakanaka uye vari kupfungidzira kuti vakaitawo zvavanenge vachienda kune vanhu vanovatsigira zvichida zvichavabatsira kuti vagosarudzwa. Asi handidaire kudaroba nekuti gore rino vanhu vanenge vari kuda kuti zvinhu zvisanduke, vari kuda leadership imwewo kuti imbopinda pachigaro.
Tinoona zvakare kuti nenyaya yeCOVID-19 kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa padandemutande yavari kuti iyo virtual convention, izvi munozviona sei?
Ndinoona kuti virtual convention inoreva utungamiriri hwakanaka hunopa kuti vanhu vasabatema hutachiwana hweCOVID-19. Ndinovimba kuti vanhu vachaona kuti waBiden munhu anonzwisisa kuti hutachiona husatapukireva.
Totarisa zvakare kuti vaDonald Trump vachange vaine convention yavo svondo rinouya, uyezve vari kuti ivo vachange vachiitora pamutemo chikumbiro ichekuti vamirire zvakare bato remaRepublicans vari kuwhite house, zvingavabatsira here izvi?
Ndinovimba zvinogona kuvabatsirawo kune vanhu vanovatsigira, asi ndinongoona kunge nyika yese wazhinji vanenge vaneta neutongi hwaTrump nekuti hunopa kuti vanhu vapatsanurane.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari kuKansas muno muAmerica naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7. Rangarira zvikuru shamwari kambo kanobva kumukomana wemimhanzi yebarbed wire Prince Tendai Mfurutsa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu nemumwe 151. Apex Council inoti ichakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti musangano wezvemuhore yavashandi uchaitwa riini. Sangano remabhishopu eRoma reSouthern African Catholic Bishops Conference rinoti riri kutsigira mabhishopu emuZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.